Manera kana kamuriye Zimbabwe ino Studio 7
tishitepe nyura tiri mu Washington DC Lingaya lichona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vateereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechina chikunguru 13/2023 makateerera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoizvi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mutungamiri wenyika yeIran opinda muZimbabwe kuzoita musangano nemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa. Aimbova mutambi wetsiva nemukurumbira pasi rose Floyd Mayweather asvika muZimbabwe nhasi. Bato rinopikisa reCCC ropomera mapurisa mhosva yekuramba achishungurudza nhengo dzaro. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri wenyika yeIran vaIbrahim Raisi vasvika munyika nhasi murwendo rwavo rwekupedzisira rwekushanyira nyika nhatu dzemuAfrica. Iran sevamwe vatungamiri venyika yeZimbabwe yakatemerwa zvirango neAmerica nedzimwe nyika nenyaya yekutonga nedemo. Rutendo Mawere anotipa nyaya inotevera.
Kushanya kwa rais uku kurikuya panguva iyi pasi rino risina kugadzikana nekuda kwehondo iri pakati peRussia neUkraine. Iran iri kupomerwa mhosva yekubatsira Russia nendege dzehondo dzemhando yemadrones ukuwo Zimbabwe iyo inoti haisi kutora divi panyaya iyi ichinzi nenyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika inotsigira Russia muhondo iyi. Iran neZimbabwe dzine vatungamiriri vakatemerwa zvirango neAmerica nedzimwe nyika vachipomerwa mhosva yekutonga nedemo. Asi vachitaura mekunyorera nazvibvumirano gumi nezviviri mutungamiriri wenyika vaEmerson Mnangagwa vati vakavatemera zvirango havafari kuona vachibatana zvavaratidza nhasi.
Zvakakosha kuti isu vananya kukuvadzwa nezvirango zvenyika dzekumadokero titaurirane. Vakaisa zvirango izvi zvavadi kuti titaurirane asi nekuda kuti tese tiri mavictims zvakakosha kuti tivaratidze kuti tese takabatana.
Vatiwo vanoda kudzidza kubva kuIran kuti zvisinei nezvirango izvi vangaramba sei vachisimudzira upfumi hwenyika. Vachitaura nechirudzi chenyika yavo mutungamiri weIran vaIbrahim Raisi vatiwo chinangwa cheukama hwavo ndechekubvisa zvirango zvakaisa nevavengi kudzosera shure budiriro yenyika mbiri idzi pamwe nekushandisa umisha wechimanje manje kusimudzira budiriro. Vati vanoda kuona zvibvumirano zvaitwa nhasi izvi zvichibudirira asi nyanzvi mune zvematongerwo enyika uye munyaya dzebudiriro vajoi mabhenge vati kushanyirwa kweZimbabwe neIran hakuna chakunochinja muupenyu hwevana veZimbabwe vachitoukama uhu hwava nemakore huripo kubvira mushakabvu Robert Mugabe vachiri kutonga.
Hurumende iripo yava Mnangagwa haina donjo kana kuti policy yekuti ingange iri yaisimbiswa navamugabe yainzi look east policy. Policy iyoyo handiyo iri kusevenzeswa navamunangagwa. Vamunangagwa vari kuti Zimbabwe is open for business, saka vanofanira kuti vatambe vakachenjera nekuti bhizimusi racho ravanoda havafaniri kuzonya kurerekera kune dzimwe nyika dzinogona kunge dzichionekwa sekuti dzine divi radzakarerekera nyanyaya panguva ino hondo yekuUkraine iri kuonekwa sekuti ihondo iri kunyanya kusundwa navaPutin. Saka vese vanenge vachizenge vachiita ushamwari navaPutin zvakafanana naiyo Iran izvi vozoita ushamwariwo nedzimwe nyika dzemuAfrica vanogona kusorera nyika idzodzi kudzipinza muna taisireva.
Nyanzvi mune zveupfumi vaVictor Boroma vati tarisiro ndeyekuti kushanya uku kukunzo unyaya za kutenga ni kutengeserana.
Isirewa na Zimbabwe ndeye kuti kushanya uku pabude unyaya za kutenga ni kutengeserana ya tinoti trade pachirungu kuvurwa kwema kambani kana kufamba kwe mari ya tinoti investment uye kudiriro kune zvinhu zvinoshuwirwa neruzhinji zvakaita sekubata na kugadzira magetsi kana kupamikana kwema business kuti vatengese kunyika ye Iran ya tinoti export facilitation ne access to market nekukopawo zvakanaka zvinoitwa nehurumende ye Iran kuzvizvarwa zvayo.
Mumwe mutsigiri webato reZANU-PF anga ari kuairport Gift Machando angabva kuchitungisa atiwo kudyidzana nedzimwe nyika sezviri kuitwa navamunangagwa kwakakosha.
Pane mabasa akawanda kunoti kudyidzana kwedzimwe nyika kwezimbabwe nedzimwe nyika kunoudzowo mabasa kunoudzowo kushamwari kunoudzowo tsika dzeikoko tichiona kuti tsika dzeikoko dzakamirawo senedzekuno.
Varais vashanyirawo Kenya neUganda. Ndakamirira Studio 7 muHarare ndini Rutendo Mawere.
Rwendo rweaimbove shashaitsi vaine mukurumbira pasi rose Floyd Mayweather rwoyo kukonzera mutauro wakanyanya munyika nekuda kwevakaronga kushanya kwake vanove nhengo yeZANU PF uye vakabatwa mumambure ekusafambiswa zvakanaka kwegoridhe munyika neAl Jazeera vasikotisa kupwanya. Michael Kariati anotipa nyaya inotevera.
Mayweather asika nengwa dza 8:30 mangwanani pa nhandere yendege ye Robert Mugabe International Airport apo abatana Wamanda Dance Troupe mukuimba nemukutamba. Kunyange padandi mutande rake Mayweather arikuti auya kuZimbabwe pasi peurongwa hunonzi Africa Tour. Vamwe vanoti vanhu vakamukoka vakaita senhengo yeZANU PF vasikoti sakwanya vari kumirira bato iri musarudzo dzenhengo dzedare reparamende hadzina kunyatsochena. Vasakwanya vakadomwa nenhepfenyuro yeAl Jazeera semunhu ari kuita uhori hunotyisa mukutengesa goridhe renyika kuDubai. Mashoko aya atsinhirwa nemukuru wesangano reCenter for Natural Resources vaFarai Maguhu.
Kushanya kwavas Mayweather vakokwa navasikotisa kupwanya chinhu chinonyadzisa tichitarisa mari iri kushandiswa. VaMayweather havana kuuya nendege inoshandisa veruzhinji, vauya neprivate jet ravo zvichionesa kuti pabuda mamillions emaus dollars. Dai mari iyoyo yanga iri kushandiswa kana kudevelopa kumabvuku nekutafara ikoko kugadzira maroads kuita sei taiti pamwe zvine musoro pane zvinhu zvichasara zvirimo mucommunity even maelections auya akaenda. Asi izvi zviri kuitwa izvi zvinonyadzisa, zvinoratidza kuti nyika yedu ine mari asi kuri kuendeswa mari yacho handiko.
Gweta rinomirira kodzero dzevanhu vaKenneth Masie vaudzawo Studio 7 kuti kuuya kwaMayweather kuZimbabwe kunokonzera mitauro sezvo vakuru venyika vachipomerwa mhosva dzekutyora kodzero dzevanhu.
Kuenda kwaMayweather kuZimbabwe achingava chinhu chakashata, but tikuona kuti iwo mabatirwo avari kuitwa kuZimbabwe nehurumende yacho kana kuti nebato reZANU PF zvinoita sekunge vauya kuzoindosa zvimwe zvirongwa zveZANU PF. Iko zvino tinoziva kuti nyika yedu yeZimbabwe iri pachirungu polarized nenyaya dzematongero enyika. Kodzero dzevanhu zviri kuchikorwa neZANU PF nehurumende, and zvinhu zvakawanda zvatikuona zviri kuitika.
Asi asvika Mayweather haana kupiwa nguva yakareba aine vatori venhau uyezve kutsanangura kuti afambirei kunze kwekuti ari kufara kushanya muAfrica.
Zvinongofadza kudzoka kumba kuAfrica kuzoonana nevamwe. Ndinovimba ndichadzoka zvekare.
Asi chashamisa ndechekuti hapana mutambi wetsiva kana nhengo imwe chete bhodhi rinotungamira tsiva reZimbabwe Boxing and Wrestling Control Board anga aripo pachitiko ichi. Akapanobata basa remukuru wekumahofisi ebhodhi retsiva iri muzvare Priscilla Kadungure vanoti havane ine zvekuita nekushanya kwa Mayweather asi kuti vanongove vakokwi nyaya iyi. Mongorori wemutambo wetsiva vaGilbert Munetsi vanoti kungove muZimbabwe chete kwa Mayweather kunobatsira kusimudzira tsiva munyika muno.
Kuya kwake semunhu ane zita yezvekutambo kwetsiva pasi rese. He's an influential figure. Munhu wekuti kana ibve mwana mudiki anozova kuna Mayweather. Saka vachinge vamuona kana ibve kunzwa nyangwe vari kumareserva kwavo iko kungonzwa kunzi akambosika muno muZimbabwe inovako pfungwa kana shungu dzekuda kuti vange vachidini vachienderera mberi nechine sport yeboxing iyo.
Asi mutsigiri mukuru wetsiva vaMyros Majindu vanoti vanovimba kuti zviri kuitwa izvi ndezvetsiva uyezve hazvinei nezvematongerwo enyika.
Chinhu chakanaka but chivimbo chatinoda kungodzidzisana ndechekuti wani chinhu chinonzi boxing hachinei nechikuita nezvepolitics. Pane zvepolitics tinozvisiya pasaidi.
Asi vasakwanya vakasimbisa kuti kushanya kwa Mayweather kwakabva paushamari hwavakavaka apo vakasangana pakushanya kwavo kuUnited Arab Emirates. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Apo nyika yatarisana nesarudzo musi wa 23 Nyamavhuvhu, Studio 7 ichange ichitaura nevari kukwikwidza musarudzo yemutungamiri wenyika dzedare reparamende uye dzemakanzuru.
Kana muchida kunzwa nhau dzechokwadi, teererai Studio 7 nguva dza7 manheru uye 6 mangwanani. Endai paFacebook page yeVOA Shona kana muchida kunzwa nhau dzinenge dzichangoburwa uye kana muchida kupa pfungwa dzenyu panhau zedu.
Bato rinopikisa Citizens Coalition for Change kana kuti CCC rinoti mapurisa achiri kuenderera mberi achiri kanganisa kuita misangano yaro nekusunga kwariri kuita ndinodzokorora nekusunga vari kukwikwidza musarudzo nevatsigiri varo. Izvi zviri kuuya kunyangwe mumwe mukuru wemapurisa anoona nezvesarudzo akaudza vatungamiri vemapurisa matunhu emunyika kuti varegere mapato anopikisa achitsvaga rutsigiro murunyararo sezvo zvekuvarambidza zvave kusvibisa zita renyika. Mutorero wenhau Godfrey Mutimba anotipa nyaya inotevera.
Bato reCCC rinoti nhengo dzaro mbiri dziri kuribiririra musarudzo senhengo dzeparamende mumasvingo eBen nemasvingo West vamatoni mureri navaparadzai gasa vakasungwa nezuro apo vaitsvaga rutsigiro vachitenderera mudzimba dzevanhu. Vaviri ava vakabhadhariswa mari yechibatiso. Vamureri vaudza vatori venhau kuti vakasungwa pazvitoro zvekwaGomba mudhorobha remasvingo.
Tasvika kuLaw and Order ndokwatakanzi tiri kuchaja ini section 7 yemopa subsection 5 nokuti kwaimaita process isina kukiliwa kumapurisa. Garamo kuda kwe 2 hours nokubva vazodzoka futi kanzi acho akukutsadzeni ndecriminal nuisance.
Vaendera mberi vachiti vanoona sekuti ZANU-PF ine ruoko mukusungwa kwavo.
Tiri kuona kuti kurambidzwa kwatinoita kutsvaga rutsigiro ZANU-PF ine ruoko mukati mazvo nokuti takasungwa kudero paichaitwa noise newe ZANU-PF vachidarika nepaLaw and Order pamarobots pasi hapana kana mupurisa wakandovasunga.
Izvi zvatsinhirwawo navagasa avo vati sarudzo dziri kukanganiswa nemapurisa neZANU-PF.
Times is an election, vamwe vari kukambena. Ground ready is not even political. Our campaigning, our door to door has been interrupted day in and day out. Tiri kumiswa 3 days ago. Takamiswa zvakare tichida kuita road show Ward 1.
Mutauri wemapurisa amasvingo assistant inspector kuda kwacho Dewa vati havasati vanzwa nezvenyaya iyi nekudaro havakwanisi kutipadivi ravo.
Handisati ndasangana nawo ndikandotarisa handisati ndasanganawo nawo.
Asi mutauriri webato rezanupf mumasvingo vapepukai chihove vati manyepo sezvo vasina simba rekuudza mapurisa zvekuita.
Hatina simba rokudzivisa mapurisa kuita basa ravo nemazvo uyezve anoronga CCC kuita musangano haitizivisi vanozivisa kuzivisa kumapurisa. Saka ikodzero yemapurisa kuita basa ravo nemazvo.
Mashoko aya anotsindirwa nemutauriri weZANU-PF vaChris Mutsanga kuti havaudze mapurisa zvekuita. Asi hasi mapurisa ose ari kukanganisa veTPC. Vanezvonchamisa nhasanga vaine musangano kugopesa sami uko vati mapurisa avabata zviri nani sekutaura kwaita mutevedzeri wemutauriri webato ravo vaOstalo Siziva.
Tora kutenda oso mapurisa enzvimbo nekuchengetedza runyararo nekuti munoziva kuti patichienda ZANU-PF tinoda kuita musangano ipapo. Asi we have been received well and treated well by professional police.
Vachizviva vati vachamisa vanga vachitaura nezvekusabira zvakanaka sezvinhu munyika.
Of course vachamisa vataura nyaya the crisis iri munyika munyaya yeupfumi zvikuru sei kuno munoziva kuti varimi vanga vachirima cotton kuno asi vachipiwa mari isingabhadhari $40 haisi mari inotenga munoziva kuti vanhu vaibhadhara $200 pabhero. Oh plus saka ndozvinhu zvinofanira kugadzirwa muhurumende itsva.
Zvichakadaro mutongi wedare rinotonga makakava esarudzo kana kuti electoral court Masvingo vasikanzilas Zisengwe nezviro vakasendeka parutoo mutongo wedare renomination court wekurambidza nhengo yeTPC yeward fox Zvishavane Muzvare Cherita Mugoda kuti vamirire bato ravo pasarudzo dzegore rino. Gweta raMuzvare Mugoda vaLeopold Mudisi vaudza Studio 7 kuti
tikatora nyaya yacho kuenda nayo kuhighcourt kuelectoral court asika kuelectoral court akaona kuti zvaanga aita zvanga zvizvo vamiri vedare vakabvuma kuti shuwa vana vakakanganisa dare rikapa mutongo wekuti ngaanokwikwidza ndo zvakaitika.
VaMudisi vanoti Muzvare Mugoda vakanga varambidzwa nedare renomination court vachinzi mapepa avo akanga akasainwa nerunyoro rwakasiyana nezvavakapuwa kuzik neTPC. Ward 4 ndeimwe yemawadhi akanga atoturwa neZANU-PF isina kukwikwidzwa. Ndakamira Studio 7 Masvingo ndini Godfrey Mutimba.
Sangano rinoongorora zvesarudzo reZimbabwe Election Support Network kana kuti ZESNI nerimwe rinorwira kodzero dzemadzimai munyaya dzezvematongerwo enyika reWomen's Coalition in Zimbabwe nasi aita musangano muHarare nemadzimai kubva kumapato ezvematongerwo enyika akasiyana-siyana vachizeya nyaya yemhirizhonga kumadzimai munguva ino yesarudzo. Mukuziya nezvenyaya iyi Ivan Zininga weStudio 7 abata sachigaro veZESNI vaAndrew Makoni.
Chirongwa cheround table changa chiripo nhasi uno chiri kutarisa pamusoro pemhirizhonga dzinowanikwa nemadzimai mupolitics kunyanya nguva dzino dzemaelections. Changa chirongwa chaunganidza masangano akasiyana-siyana, mapolitical parties, machurch nemacivic society organization members vaungana kuti vazeye kunyaya iyoyi. Takatarisana nesarudzo dziruda kuitikwa idzi.
Icho chimiro chimborimo munyika pari zvino chakaitawo sei takatarisa nyaya yemadzimai nemhirizhonga mune zvematongerwo enyika?
Ongororo dzaitwa kumashure uku dzinoratidza kuti madzimai mazhinji vari kutadza kupinda muhofisi kana kuti kuvhoterwa pamusana pokuti vanotya mhirizhonga dzinosanganikwa nadzo kana taa kuenda musarudzo. Vanombunyukidzwa, vanotukirirwa, akada kusumudza musoro kuti ndakuda kuita member of parliament munguva unonzwa zvakunzi haana murume akadai zvichingosiyana-siyana. Saka yanga iri nguva yekutarisa zvinhu zvakada saizvozvo kuti zvoitwa sei kuti madzimai ange anoitawo participate mupolitics.
Tichitarisawo kuti sangano renyu riri mune rinotarisisa nyaya dzesarudzo idzodzi zvakanyanya, zvamuri kukurudzira kuti zviitwe ndezvipi?
Tiri kukurudzira zvinhu zvine chitsama. Chokutanga, dai waro mutemo waiswa mutsva wokuti vanokwikwidza musarudzo vasabhadhariswe muripo wokuti vakwikwidze musarudzo, vanzwa kare nokubhadhara mateks. Tokurudzira kuti mitemo inge yakasimba kuti violence against women munguva kazhinji dzesarudzo inge inostopwa. Mitemo iripo tirikuona kuti haina kunyatsosunga, ende kusasunga kwayo ndokuriita kuti mumapolitical parties medu uyezvo munyika medu munomu tirambe tichiona mhirizhonga yatiri kuonai iri kuitwa takatarisa nemadzi.
Sachigaro veZimbabwe Election Support Network vaAndrew Makoni vari parunare muHarare naIvan Zininga weStudio 7.
Munguva yekushanduka kwezvinhu apo nyika inenge isingaratidze chiedza zvatinonzwa zvisingaenderane nezvatinoona. tinotsvaka chokwadi. Patinoudzwa chibimbu chete chenyaya, tinoshaya chivimbo. Munguva dzekuoma kwezvinhu, muzviroto zvedu, remangwana ratinoshumira, zvose zvinoda nepenyuro yakasununguka. Pano paVoice of America tinokupai chero nhau dzekuti vamwe vanoti hadzifanirwe kubuditswa sezvo dziine njodzi. Tinobatanidza pasi rose nekutaura chokwadi. PaVoice of America tinokupai zvizere pane zvinenge zvichiitika.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mutungamiri wenyika yeAmerica vaJoe Biden vari muHelsinki nhasi kuti vaite musangano nevatungamiri venyika dzemuNordic nekurumbidza Finland nekuva nhengo yeNATO. VaBiden vachaita umwe musangano nemutungamiri wenyika yeFinland vaSauli Niinisto vasati vaita musangano nemutungamiri wehurumende yeSweden vaUlf Kristersson, mutungamiri wehurumende yeNorway vaJonas Gahr Støre, mutungamiri wehurumende yeDenmark vaMette Frederiksen uye mutungamiri weIceland amai Katrin Jakob Storden. Musangano weUS Nordic uri kutarisa nyaya yekushanduka kwemamiriro ekunze, kudzivirirwa kwenyika uye umizha wechizvino zvino. United Nations inoti mitumbi yevanhu makumi masere nemisere yawanikwa iri muguva rimwe chete mudunhu reWest Darfur kuSudan. United Nations inoti vakafa vanosanganisira verudzi rwechiMausalit. Chikwata chakapandukira hurumende cheRapid Support Forces chinonzi United Nations ndicho chiri kufungidzirwa kuti chakaponda vanhu ava mwedzi wapera. Nyaya yekurambidzwa nedare reElectoral Court kukwikwidza musarudzo yemutungamiri wenyika kwavasevhi yakasukuwere vachinzi vakapfurikidza nguva inotarwa nemutemo wesarudzo weElectoral Act yemwedzi gumi nemisere kana kuti 18 manzi vasiri munyika yasimudza mutauro mukuru vanhu vakasiyana-siyana vachipa pfungwa dzavo. Vamwe vari kuona danho redare iri riri rimwe rematanho anonzi ari kutorwa nebato reZANU-PF pamwe nehurumende rekuburitsa naro mudariro vanoonekwa sevangabvutira chimuti mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa kana kupatsandura mavhoti mubato reZANU-PF. Asi vamwe ndo vari kuti mutemo unofanirwa kuteverwa zvisinei nekuti munhu abuda mumba maani, vachiti vakasukuwere kana vakatyora mutemo weElectoral Act havafanirwe kukukwidza. Magweta vakasukuwere anonzi akatopikisa nezuro mutongo wedare reHigh Court uyu kudare reSupreme Court, zvichireva kuti vachiri mudariro kusvika nyaya yavo yanzwikwa. Asi havasi vakasukuwere chete vari kunzi vari kushungurudzwa. Bato reCCC riri kuchemawo kuti misangano yaro iri kuvhiringidzwa pamwe nekurambidzwa nemapurisa achishanda neZANU-PF, kunyange hazvo mapurisa nebato reZANU-PF vari kuramba zvipomerwa izvi. Mukuziya nezvenyaya iyi yekurambidzwa kukwikwidza kwavakasukuwere, Tabata vari kudivi rechikwata chavakasukuwere vaGodfrey Senengamu pamwe nenhengo yeZANU-PF vaKennedy Mandaza. Tatanga nekubvunza vaMandaza kuti vanoti kudii nezviri kupomerwa bato ravo reZANU-PF zvekuti riri kushandisa matare kuvharira kunze vanopikisa.
Tinoona kuti zvakataurwa nekoti yakagara pasi vakashandisa mitemo iyo nenzira dzinofanirwa kunge dzichitarisirwa. Hakusi kuda kweZANU-PF, ZANU-PF hainei nechekuita nemutengo wakapiwa neHigh Court. High Court yakazoona kuti izvo nemutemo iyo wakanga usina kuteedzerwa nemazvo.
Vatsenengamo, nyaya iri mudariro yekuti vakasukuwere vakunzi nedare havakwanisenge vachikwikwidza.
Ndinotenda nemashoko ataurwa namukoma wangu vaMandaza, bati vaMandaza vanozviziva kuti utungamiri wavo uripo pari zvino uri kumbunyikidza veruzhinji kunyanya vasingaurirani nehurumende iripo vachipikisana nayo inoita izvi ichizama kushandisa mutemo nekumonyorora mutemo munozviziva vana vezimbabwe uye imi munozviziva vamandaza nemi mukoma vajonga kuti munhu anonzi anofanira kunge ari registered voter yeti yakacherechedza ikaona kuti vakasuku here vachiripo pagwaro rekuvhotesa rinonzi voters roll and vari kumita marequirements ese anodiwa nemutemo kuti vange vachikwikwidza so nhau yekuti vakasuku havasi kugara muzimbabwe haina umboo hwakaendeswa kumatare hunotaridza kuti vakasukuro vanonzi havamo muzimbabwe kana zviri zvekusawanika muconstituency vaizvibata munhu wese nekuti vamunangadza havagari kukwekwe kushehudi kwavanonovhotera vanogara panumber 1 chendamberi
vamandaza pane umboo here kuti vakasukuere havasi kugara munyika
zvinozivikanwa zviri pachena kuti vakasukuere vari kusouth africa izvo zvinhu zvinobva zvozivikanwa mutemo uri pachena iwo uri kutaurwa namunhu wangu Cunningham uri pachena unoti munhu anofanirwa kunge ari resident yemuzimbabwe ari registered voter electoral act inoendera mberi ichitiyo kana munhu agara ari kunze kwenyika continuously for 18 months anobva abviswa pavoters roll hongu angadaro akanga ari pavoters roll vakasukuere asi izvozvo hazvireve kuti havanga asingagari kunze for continuously for 18 months saka ivo vega ndo vanenge vaita sezvokuti vanganzi vanotora mavhoti kubva kuzanupiyefu
vatsenengamo hanzi ngoburitsai humboka hwekuti vakasukuere havana kugara kunze kwenyika kwenguva inodarika iri kutarwa ine electoral act
varume ava vari kuabhusa mutemo zvichienderana nekuti wabuda mumba mani kunyange navamunandagwa havakodzeri kuti mbenge vari eregistered voter inyaya chete inenge isina kuendeswa pamberi kwematare nekuti havagari pavari registered to vote is not a resident in that constituency vanogara kune imwe constituency muna 2018 munorangarira vajonga kuti tine makandidheti mamwe aigara kudhayaspora vakangouya nekubva vakukwidza havana kuchagirwa tunhu haurirana chese nekuti vanenge vaonekwa kuti havana serious threat yavanopedza
regai tipe vamandaza mukana wekupindura vamandaza
isuse zanupf hatinei nemitengo iri kuitwako zvinonzi izvo takaketcha mapurisa judiciary nezvese zvinotaurwa izvo aiwa vanhu vanoda kuzvitaura for expedience nekuti ivo vanenge vatadza kuita zvavanotandisirwa kuvachiita avo vari kukwikwidza vamunangagwa vari kugara vachitaura kuti tinoda kuti maelections aipo murunyararo ivowo ngavafambe vachikurudzira vanhu kuti tiite makampeini edu nemaelections emurunyararo
vatsenengamo vanhu vari kutarisira kuti vakasukuere vanenge vachionekwa munyika vachitanga kutsvaga rutsigiro sezviri kuita vamwe vatungamiri vemapato zvingatarisirwa riini izvi
tinotarisira kuti purezidendi wedu vanenge vachitanga kufamba vachitsvaga rutsigiro nguva pfupi inotevera veruzhinji vachange vachiziviswa asi ndinoda kusvitsa shoko iri kuvana vezimbabwe kuti nhau yedu or struggle yedu haisi yavakasukuere struggle ndeyedu naizvozvo we must own this battle tinofanira kunge tirisu tiri mberi kutsvaga rutsigiro rwekuti munhu watakadana auye agotiitira basa sezvamunoziva mukoma kuti munhu anosvikirwa nedzimu remusha haasiye anotsvaga mvura mamera madhamu huni kuzvibikira doro kuwaridza konze vozviridzira ngoma kuzvimbira pamwe nekuzviuchirira zvinoitwa nevamwe iye chake kuzondonogara parupasa kana ngoma yarohwa yadandeuka sematariro atinoita kwedu anozvitarisirwa kuzosimuka pane chimwe chinhambo kuti adzane so izvozvo ndoritava basa ravakasukuere but zvimwe zvose tinofanira kuti tizviite isu ive mutumwa wedu chete mufudzi wemombe asi mombe sandi dzavo
avanga vari vagodfrey tsenengamu vari kuchikwata chavakasukuere vari parunare muharare mazwiwo zvakare kubva kunhengo yezanup f vakennedy mandaza vari zvakare parunare muharare muhurukuro yanga ichikokerwa nestudio 7 vateereri musakanganwa chirongwa chedu chelive talk apo tiri kutarisa nyaya yemamiriro ezvematongerwo enyika kudivi remadzimai sezvo nguva yedu yapera regai timutarisa musoro yenhau zvakare mutungamiri wenyika ya Iran opinda muZimbabwe kuzoita musangano nemutungamiri wenyika ava Emmerson Mnangagwa. Bato rinopikisa reCCC ropomera mapurisa mhosva yekuramba achishungurudza nhengo dzaro. Aimbove mutambi wetsiwa nemukurumbira pasi rose Floyd Mayweather asvika muZimbabwe nhasi. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu, ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndikusiyai mina mutungamiri Nkomo.
Kwa kuhizika atisenda